Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana manheru anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yomutungamiri wenyika gore rinouya. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vausiso moyo vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vavimbisa nyika kuti vachashanda vachiremekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kodzero dzengochani. VaMnangagwa vanodawo vanyori vadomawo vanyori vavachanda navo muZANU-PF. VaObed Mpofu ndivo vava munyori anoona nezvemabasa muZANU-PF, basa ranga richiitwa navaIgnatius Chombo, avo vadzingwa mubato zviri pamutemo nhasi. Amai Bopa Muchinguri Kashiri ndivo vaitwa sachigaro webato. Vakawanda vanga vachitarisira kuti amai Muchinguri Kashiri vachaitwa mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Kota rezo kudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudzidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi pose. VaMoyo vanoti hurumende yavo ichatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika izvo zvinoti zvine kodzero yekuvhota.
Ini chandoita mberi sa Minister of Foreign Affairs and International Trade, mandate yangu iri clear pakuti basa rangu nderekuvaka ukama, kuchengetedza ukama kana kuti kuvakidza kana kwakusipo. Asi auto kubuda kwazvo imomomo, tinofanira kuona kuti mari yekunze yauyawo muZimbabwe. Tinofanira kuona kuti tava tasetiwa mamarkets anofananga okutengesera zviro zvedu kubva kuno kuZimbabwe. So that kuitira kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndechekuti toda kuti matourist akwanise kuuya kuZimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu two. Tinoda kuvaka ukama, ipapapo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Matipa nezviri chechipiri ndechi?
Ndati chokutanga kwakidza ukama,
right,
navese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu, upfumi hwenyika, kuti vanhu vagarike muno muZimbabwe.
Kutidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika zhinji kwanga kusina kunyatsomira. kwanga kusina kunyatsomira zvakanaka muchazvigadzirisa sei
ndo zvinobva pakuti iko zvino kana taakutaurirana nenyika dzese dzepasi pano mukuru wehurumende yedu vapresident Mnangagwa vakataura painauguration yavo pari paspeech yavo yekutanga kuti toda kuvakidzana nemhuri dzese dzenyika pasi rese uyezve kana tadaro tinoda kuti tikwanise kuti kuupfumi kana kuti kwatingati isusu kudyidzana paupfumi nedzimwe nyika zvitange kunge zviri zvapamusoro izvemhando yapamusoro kwete zvazvazviri iko zvino
kana tikatarisa kunyaya yekutengeserana nedzimwe nyika muchazvigadzirisa sei sezvo zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka
izvi zvokutengeserana kunze nedzimwe nyika kana zviri nyaya dzokuti vanhu vaunze mari dzavo muzimbabwe hurumende yezimbabwe iriko iko zvino yakugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vese vapasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muzimbabwe uyezve kana vaunza mari dzavo muzimbabwe mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka
ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemhaka ei
chokutanga ndechekuti isusu tiri nhengo yenyika dzesadak saka sadak ndo nhengo dzakakosha zvichioenda kuafrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma tivakidzane nadzo
avo vange vari gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika retired major general Sibusiso Moyo vari parunhare muHarare
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamunangagwa vabudza vanhu kuti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga rudzi rwekudanana naro pakurarama. Vataura vakanangana nevarume vanodanana nevamwe varume uye vakadzi vanodanana nevamwe vakadzi kana kuti ngochani vakati naivowo vanhu vanofanirwa kupindawo mudariro vaite muonero pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Evans Zininga ataura nemutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokoele kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko ari kusvika patiri sezvamuri kutaura tanzwa kuti muchungamiri wenyika anenge ataura mashoko akadaro nhasi pamusangano weZANU PF muHarare. Tatozinzwa izvozvo.
Zvinorevei kwamuri sesangano seorganization kuti mutungamiri wenyika ari kutaura kuti vangangova nechimiro chakadai?
Kana zviri zvinhu zvechokwadi chokwadi kuti zvataurwa kudaro, ndinofunga inini isu seorganization tinozvigamuchira tichizvirumbidza nekuti anenge amira pamashoko ekuti munhu wese weZimbabwe ane basa rekuvaka nyika ino ichienderera mberi, pasina munhu anosara wanosarurwa wanosiwa kumashure wavo zvatinotaura nesunguti sexuality. Vamugave vange vagara vari outspoken kuti Zimbabwe haisi nyika inobvumira inogamuchira vamwe vanhu vakadaro. Saka kana mutungamiri wenyika uno vamunangagwa vava kutaura mashoko akadaro, zvinenge zvava kutatidza kuti pamwe tine chance yekuti tivake nyika yetu tose semaZimbabwe pasina munhu anosara kumashure.
Mungandiudzewo here kuti kubva kumakore esati abva kumashure aya manga muchikwana kwanawo here mune zvematongerwo enyika mune maprogiramu ehurumende ezveupfumi nekushanda nevamwe zvakanaka zvamunoona sekuti zvingachinje kubva iko zvino tichienda kumberi?
Zvatange tagara taziva nezvatanga tagara vasarira mumashure vanhu vakawanda vepati vemaprogiramu zehurumende tazoona maNGO akawanda eri iwo anobatsirawo vanhu vakadaro kuti vararame kuti vawane zvekuzvibatsirawo. Saka zvatiri kuona kana zvataura sezvaitwa nemutungamiri tichaona kuti kana zviri zvinhu zvechokwadi kuchazoita maprograms anoinvolva munhu wese kusina munhu anosaa munhu wese because zvakataurwa zvazva kuti iwe neni tine basa munhu wese weZimbabwe ane basa rekuita basa rekuti nyika ienderere mberi.
Muchidimbu mungave here nepfungwa yekuti uwandu hwevanhu vari munyika yeZimbabwe varume kana vakadzi vanorarama vari mudivi rakazvimirira pakurarama kwavo vangave neuwandu hwakadii sekufunga kwenyu?
Ndinganyepe because hakusati kwaitwa mastudies anoratidza kuti vanhu vangani. Plus zvinhu izvi zvekuti ndinganorarana nhingi zvinhu zveprivacy zvekuti vanhu vakawanda havazvitauri kuti nini ndizvo zvandinoita. Saka unoona kuti vanhu vakawanda havabudiri pachena nenyaya idzi vechingosha kusungwa vechingosha zvainge zvagara zvatengwa nemubati mugaro kuti vanhu vakadaro havana nzvimbo munyika yeZimbabwe.
Mutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokele vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Katerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeAmerica nezviro vakaudza Voice of America kuti America iri kumira kupa rubatsiro kumauto ekuSomalia nekuda kwokushishikana kwavo neuori. Danho iri rinoratidza kukundikana kwemauto emuSomalia kutaura mafambiro akaita zvinhu zvakaita sechikafu, mafuta ekufambisa pamwe nezvombo. Vamiririri vehurumende yeVenezuela nevemubatanidzwa wemapato anopikisa nhasi vadzokera patafura kuhurukuro dziri kuitirwa kuDominican Republic dzokuedza kugadzirisa gakava renyika iyi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Masangano akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iwedzere nguva yokunyoresa kwevanhu kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kushomeka kunonzi kwehuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, uyo hunonzi hwakadarika zvishoma mamiriyoni mana pahuwandu huri kutarisirwa neZEC hwemamiriyoni manomwe. Nekuda kwaizvozvo, sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI raburitsa gwaro rekukurudzirawo ZEC kuti iwedzere nguva iyi. Sangano reZim Rights riri kukurudzirawo kuti nguva iyi iwedzerwe. Jonga Kandemiri abata mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga tingangoda kuzivisana kuti ikurudziro yakanaka chaizvo yekuti musangano weZEC uwanikwe uchikwedzera mazuva ekuti vanhu vaende kunoregista pamusoro pezvinotevera. Chokutanga ndechekuti pakatangisa fezi yekutangisa munoziva kuti zvanga zvichigozha sei kuti kiti ambotadza kushanda apo pazochadai fezi iyo yanga ikawandirwa nezvimhingamupini zvakawanda. ndobva tapinda musecond phase yakazonopera hayo mune zvatingatei asi vanhu vanga vasatina kubuda vakawanda. Third phase takanga tapinda munyaya dzekutorwa kwenyika kana kuti kusungunurwa kwe zvaisanganisira masoja mukati. Saka izvozvo zvakasanganisira kuti vanhu vasafambe vachienda kunorejista zvakasungunuka. Zvakatapfurira kufezi yekupedzisira. Saka taikurudzira kuti ZEC iwanikwe ichisungunuka kuwedzera mazuva ekuti mhuri yeZimbabwe iinde kunorejista kuvhota.
Asi munoona here iyo ZEC ichitambira kurudziro iyoyi?
Ndinofungira kuti vachateerera nokuti vakambenge vatombo taura izvozvo.
Tikatarisa vanga varipo vakazoresign chairperson veZEC vakambenge vambo mahuna huna ekuti vangangowanikwa vachiwedzera mazuva ekuti vanhu vende kunoregista vhota. Ikurudziro yedu yekuti ZEC changa takanakira kwavari ndechekuti vawedzere mazuva iyayo okuti vanhu vakawanda vanozowanikwa vachizoendawo kunoregista vhota. Zvikuru panguva ino yeChristmas vanhu vanobva kunze kwenyika varipo vanokwanisawo kuregista kuvhota.
Munenge muchitarisira kuti nguva yekunyoresa iyi iwedzerwe zvekusvika riini kana kuti nemazuva akawanda zvakadii?
Vakawedzerawo neumwe mwedzi kana kuti nemavhiki matanhatu kana kuti masere hazvina kunyanya kushata. Tishuriro yedu yanga iri yekuti dai zvaikwanisika kuti wadhi imwe neimwe iwanikwe ichirejista vanhu kusvika nguva yatozoti hatari padhuze nokuvhara paita nomination call.
Tomboenda kumutoto wedu wenhau Thomas Chiripasi ari muHarare kuti tinzwe kuti Kongresi yeZANU PF nhasi yafamba sei. Chiripasi, uri kutinzwa here?
Ndiri kunzwai zvakanaka mukoma tanonoka Hwande. Mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara. Uye vadoma zvakare vaEngelbert Rugege avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political commissar mubato ravo reZANU PF. Vakadomawo zvakare vaPatrick Namasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezve kufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaObert Mpofu. Amai Mabel Chinomona ndivo vatsiva amai Grace Mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai. Uchitiwo vapupuraito Garepi ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira boka revechidiki muZANU PF. Takatarisa zvakare vamwe vadomwa navamunangagwa ndivaparents Shiri naMajor General Sibusiso Moyo avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee yepamusoro yeZANU PF. Zvakare vaVictor Matema Danda avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko ndo vadomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri vehondo yerusununguko. Kuchiti zvakare vamutsvangwa avo vangavarisa chigaro wesangano revaimbovarwi muhondo yerusununguko vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology. Uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai Chinomona avo vatsiva amai Grace Mugabe semunyori weboka remadzimai vakurudzira kuti amai Grace Mugabe nevamwe vavo vakaita sana vasevhi yakasukure nava Jonathan Moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavaropomerwa asi hongu ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzadomwa kunzi dzinzi ndedzipi. Chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vati ivo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga. Vakatsinira ivo vachitiwo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti hapasisina mapato anopikisa akasimba. Imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vativo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru 400 sarudzo dzisati dzaitwa
vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga, uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasangewanikwe vachikwidza mitengo yezvino. Ndinati nemuchidimbu ndizvo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyu.
Vanhu vazvitambira sei izvi? Nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri. Vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi?
Vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachadoma vatevedzeri vavo, asi vanhu vazhinji varatidza kututumwa zvikuru nevachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo. Asi vafarawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji, dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga, dzavati vachaona zvokuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana chouviri mukati meupenyu hwavo.
Wombomira ipapo usabva pafoni, ndichadzoka kwauri. Iko zvino toda kuti timbonzwa kuna dokita wangu Mazodze, vanoongororavo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dokita Mazodze, muripo here?
Ndiripo zvangu, makadi.
Aiwa, tiripo isu, makadini zvenyu. Tanga chida kunzwawo kuti imunoona sei mafambiro aita kongresi yeZANU PF nhasi.
Kongresi yeZANU PF yapera iyi, tinoona kuti yangotsinhira zvanga zvikuramba zvichiitika zviya. Nokuti tikatarisa tingangoti mauto zveari kuramba achikuenderera mberi nezvaanga achiita, uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu cheZANU PF, chimedu cheZANU PF, faction yavo yeLacoste ndo yangotora zvemapozisheni aya. Tokuona kudzoka kwana Victor Batema Danda, tiri kuona vana Major General Engelbert Rugege, avo vakanga vachishanda zvikuru pasaro dzakaitwa muna 2013 vari kumasvingo uko. Saka vamunangagwa kutaura zvine musoro, tisingazivi kuti vanozogona here kuzviita kuti zvibudirire zvifambe sematauriro avanoita.
Munofunga imiso kuona kwenyu kuti Team Lacoste neG40 muZANU PF yasara iripo iyi, munoona sokuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here, kana totarisa kumborwisana kwavanga vachiita nguva yese inoi?
Zvatingangotaura tichiita ndezvokuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda scotched earth police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura ivo vachiti toda, we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti ndozvazvo zviri kuitika practically, ndozviri kutongoitika zvokuti hationi kuti vachakwanisa kunge vachibatana. Zvinogona kuzotinetsei kubatana kwavo, zvinogona kunge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo. Asi zvisinei, chinongosvika ndechekuti kuzohwina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imwe munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuvengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi. Saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose? Chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezvo veZANU PF kachida kubatana, kwanga kuri kuregererana. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika, ngavawanike vachisiya peukama, nekuti ivo vamunangagwa ivavo vanga vava kutourayiwawo vese, vanga vava kudzimba mabasa zvichingosiyana siyana, vamwe vachidzingawo mumusangano wavo weZANU PF. Chikaita vanhu vakafanana namatema dada vana mutsvangu avo, havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodeedzwa vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo seZANU PF yacho, handioni kuti vana veZimbabwe vangaita chishure choti veZANU PF vabatane, nokuti vana veZimbabwe kubatana kweZANU PF hachisi chishuviro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zveZANU PF. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezvechaka zvakare zvezvichi kuti vabatani.
Dr Mazodze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa, vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka wande ndingada kuti vatereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Munangagwa killed my friend. Zvichireva kuti Munangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awane pichivindi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyu.
Asungwa namasoja kwete namapurisa.
Asungwa nemasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizive kuti azofamba sei sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yanga atorwa nemapurisa. Saka hatisi kuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.
Thomas, tinotenda chaizvo namashoko ako. Tinotenda zvikuru. Chikwata cheDynamos chapa murayiridzi wacho Lloyd Mutasa cheki yakavhurika yekutsvaga vatambi vanoda panguva ino yezororo remitambo. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iri.
Mutevedzeri wemukuru weZifa vaOmega Spanda vayambira vatambi ava kuti vari kuzvisa panjodzi yekukuvara zvakaipisisa nekutamba mitambo yemagungano evanonwa kana vanenge vachinwa doro yebhuza soka iyo inotambirwa mudzinhandare dzisina kugadzirwa zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 parunhare, vasibanda vati nguva ino iyo inodaidzwa kunzi off-season ndeyekuti vatambi vazorore mushure megore rese vari mudzinhandare, kwete kuti vatambe mitambo yemagungano evanenge vachinwa doro. Vatsibanda vanoti vatambi vanofanira kuremekedza zvibvumirano zvavanazvo nezvikwata zvinovatambirisa mari yemuhoro nekusapinda mumitambo inovakanganisa kuzotambira zvikwata zvavo mune ramangwana. Mutungamiri wemutambo wenhabvu uyu anoti hazvizofadza zvikwata kuti mutambi adzoke kubva kuzororo akakuvara ivo vaimubhadhara mari yemuhoro uyezve vakamupa mari yekutambira chikwata ichi panotanga mitambo yemwaka. Vasibanda vanoti hazvireve kuti kana mushandi apiwa nguva yekuzorora kubasa kwake anofanira kunoshanda kune imwe kambani. Izvi zvatsinirwa zvekare nemunyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera avo vanoti ino yave nguva yokutura mafemo kwete yenhabvu.
Saka paine inonzi off season ka off season zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvambomira zvebhora, but off season kazhinji ndeye kuti vanhu mumbozorora muture mafemo pachiona.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaJasper Makoni vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti vatambi venhabvu yepamusoro-soro vaonekwe vachiisa upenyu hwavo hwenhabvu patambo nekutamba mumitambo ine tumari tushoma shoma yakadai.
Ndoshaya kuti vanenge vachitsvagei ikoko, nekuti mari yavanowana ikoko vachitamba mvura remabhutsa ishoma, ende kana vakakuvara vachitamba ikoko mari yavanozoda kurapiswa inenge yakawanda. Saka zvinotorwadza vamaklabha vanotambira kuti vanozongo vakubuditsa mari yakawanda nekukuvara vachitambira mari shoma.
Makore apfuura vatambi vakawanda vezvikwata zvenhabvu yepamusoro kusanganisira avo vanotambira zvikwata vachitamba mumitambo yakadai iyo veZifa vari kuti ine njodzi. Sezvataurwa neveZifa, vamwe vevatambi ava havana kuve nenguva yakanaka ndokupedzisira vakuvara zvekutadza kuzotamba nhabvu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvabuda musangano weZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umsekeli womongameli nesekelo sembuso vele ufanele akhulunywe nguye president. Kuba ufanele amkhulume kona phansi esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi ngeke kungaba kulokuxabana okuthize.
Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Idorobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke, njalo siphefumule umoya ofresh ohlanzekileyo.
Inkampani yengcingo eTel 1 inikeze umanisipala wakobulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinal eyomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships ngemva kokuphumelela kumdlalo wesemifinal eliwudlalela mhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla, wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili, kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ugcine kodwa ekhetha onobhala bedale lePolitbureau abagoqela umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana Obed Mpofu, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri obesengumgcini sihlalo webandla leZANU-PF, labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele leG40. Obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe, owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele leZANU-PF elibizwa ngokuthi yiLacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani, loba nje lilokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo, sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga lichona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama besifuna amalunga lawo axotshwayo ewe awe-G40 abalisa unkosikazi Grace Mugabe uJonathan Moyo kanye lomnumzana Sylvia Kasikwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane lamacala abo, babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala.
Manje
kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa omunye ngoba kubutho uMajor General Edelbert Rugeje, yena obekwe kusikhundla osekuba ngukomisariat. Lesi sikhundla-ke ngilesiyana sokukhankasela kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. kuluma phezulu kokhetho uthi yena ukhetho oluzayo lomhlaka lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Basikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho, asaqinanga kangako. Ngakho ukhangelela ukuba ibandla lezamiphiyeko lize nquba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena usiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo, uthembisa uZulu ukuba kuyabe sekwakhiwe izindlu ezizinkulungwane ezingamakhulu amane, 400,000 houses, ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima, wathi uhlelo lokwana luka-president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa, presidential scheme, soliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi, ube omunye umuntu wonke athole lolo sizo, alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama, ukhethwe unkosikazi Lebuchi Nomona ukuthi abe nguye okhokhela isikhundla esithiwe nunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokuxotshwa kwakhe, yena obekhokhela uhlangothi lwabesifazane. Kwathi-ke kundaba zabasekeli bakhe, lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho, badanile abantu kodwa bathi bakhangelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeki. Ngubambe umlomo khonapho ungaqhubeki, kodwa umumo ubunjani nxa ikhuluma isethula la amazwi? Abantu bebenjabe bewamukela ngokuthaba yini, bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomumo athi khona?
Bebejabule kodwa kuthe kusukuma umphathintambo wedolobha leHarare unkosikazi Chikukwa, abantu bamhoza betshengisa ukuthi vele kabamthakazeleli, kwaba lokuxokozela, kwaba lomsindo. Abantu vele uthe ekhuluma esethula amazwi akhe akekho obemlalele, njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulo mhlangano nxa besithi batshaya izilogani. Lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe, bebegagasa-ke begcina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona, begcina sebekhuluma elalo isikhundla.
Bakhona abanye abakwenzileyo,
waza umaphandle kolapho kade kusenzelwa khona umhlangano.
Ungaqhubeka.
Ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe, uthethwe ngabasotsha. Ngemva kwalokho waya kwethula emapholiseni ukuthi ungabiwa yintenza ngale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi kokukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba umsebenzi walamhlanje. Kodwa-ke sikhangele kwezempahla, namhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwakhena umnangagwa lomkakhe, athi begqoke ilembu lebandla njengalokho esivele sikujwayele. Leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye lalo nkosikazi Ungwelaye ongu-deputy commissariat, nguye kade iningi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela buso bomuntu. Singazike phambili nxa ngokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu.
Okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini?
Abantu babuyile ngobunengi, njalo umhlangano uhambe kuhle, bekuthulisekile, babuyile besedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000, inkulungwane ezisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano. Ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke, kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa, okuyinto esingamangalisa intatheli zindaba labanye. Kodwa-ke nxa sithe sidingisisa, kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mugabe ebisasalele akade belokho beyiqedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu. Okunye njalo yikuthi
ye ungaqedisa
ukuthi abakubutho lokho bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolitibhilo sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-Marshal Terence Shiri kanye lo-Major General Sibusiso Moyo aba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe kungani uyaqinisa kumbe uyababonga laba abakubutho sesimbona njalo sefake ukhombiza ozabona ukukhankasela ukhetho u-Major General Engelbert Rugege. Abantu babona ingani esikhulumisane labo abantu nemaphaza abangathi bebandla lezanu p f bathi hhayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngabakubutho lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumente.
Hhayi, kuyezwakala. Hhayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela.
Ngibongile.
Yebo-ke balaleli, lo bekuyintathela izindaba yethu uMavis Gama obesikhuluma laye obesemhlanganweni owe-Congress yebandla le-ZANU PF. Njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe.
Ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president, kuba ufanele amkhulume kona phaa esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi kunengxeki kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivela abantu ezanu p f ahlale besibabana. Kule kwakhathesi nje ungazinandelela ukuthi u-General Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uza kuba ngusekelo kamongameli, kodwa antsho uba kuvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border. Kodwa mbona ngathi mina kukuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uJiwenga. Ambuntu bezibe indaba khona bazayiqinya kuze kufike nini. Sibakhuluma bathiwana nxa umuntu elibutho esekhiphe ihovorothi yakhe leyani esibutho siyabe siyefanele ukuthi abe bamfake isibuthiso umoyo emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe ihovorothi yakhe agqoke isikhundla sikaba ngumthela wamongameli. Abantu bezanu p f bavelesobantu abayithukayo njani.
Okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye, njalo uthi le zanu p f lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya, kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze, hhayi asibe sikhulume ngakho-akhesi. Kodwa ungaziyazi uze loba kuma-provincial committee meetings abo inhlangano yabo ema-province bengakahambi kwi-congress, abantu bakhona babevele bekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho ukuthi babe nesitaretuseli. Sokukhanya ukuthi yena uMnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe eziyizisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhulukuthi kule choyisala ukuze ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 mm wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine.
Inkampani yencingo e-Airtel 1 inikeze umanisipala wakobulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni e-National Tree Planting Month kanye lokugcina umhlaba lomkhathi ukuhlanzekile. Ubathabile basethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokunanza lomsebenzi wokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla emele umeya wakobulawayo uKhansela Ernest Rafamoyo uthe bayajabula kakhulu ngesipho esivele eTel 1, njalo izihlahla ziyimpilo ngoba kuyizo ezihlambulula umoya ophefumulwa ngabantu. Uthe isihlahla salonyaka ngumbumbulu.
ilanga lanamhlanje liqhakathekile ngenxa yokuthi si receive impilo from 101 izihlahla ziqhakathekile kubantu wonke abaphilayo even kunyamazana they are very important ukuthi umoya wesiphofumilayo ufela esihlahleni lawo clear esihlahleni
umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo unkosikazi sikhangele Joe uvumelana lomoyo ethi izihlahla zenza idolobho lihlale libukeke kanjalo lihlanzekile
idolobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke njalo ungananzelela vele idolobho lakobulawayo loba phakathi ku-CBD sinezihlahla eziningi ngoba thina sibona izihlahla ziyimpilo njalo zenza kube kuhle
umqondisi wetel 1 emhlubulweni wemandebeleni umnumzana Wing Sibanda uthi banikeze isipho sezihlahla ezedlula inkulungwane ezimbili laloba nje belethe inkulungwane
sibuye lesihlahla ezingu 1500 thereabouts being part of inamba enkulu 2300 thereabouts esizayiletha kobulawa
Kolunye udaba oluhambelana lalolu, inkampani yamandla kagetsi eyezesa inikeze ikhansili yakobulawayo isipho samabhini angamachumi amahlanu. Umqondisi wezempilakahle wedolobho lakobulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthe lokhu kuza kwenza ukuthi idolobho lihlale lihlanzekile ngoba khathesi indawo zokufaka ingcekeza zingeneli.
Siyabonga ukwamukela amabhimu angu-50 avela kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Yona esebenza ingaphansi kwezesa ukusipha la amabhini azasiphathisa kakhulu kobulawayo ngoba amabhini ayasilela.
Izihlahla lezi zihlanyelwe endaweni yokuphumulela lokuzilibazisa eyebulawayo Centenary Park kuthi ezinye zizahlanyelwa endaweni ezehlukeneyo edolobheni leli. Amazwe wonke omhlaba abhekane lohlupho lokuguquka kwezomkhathi njalo alomlando omkhulu wokukhuthaza uzulu ukuthi alondoloze umkhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Life Talk lamuhla sixoxa ngomhlangano webandla leZANU-PF or Extraordinary Congress owenzelwe eHarare. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospitals abakade bekhalala umsebenzi bayatshengisela emahofisini esibhedlela besithi basebenza nzima bengelampahla lemithi yokwelapha izigulane. Becala abaqondisi besibhedlela ngokuthi ababaphathi kuhle sebebuyele emsebenzini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esibhedlela se-UBH sibikwa sesibuyele ekuqhubekeni njengensukwini kulandela ukubuyela kwabongi abakade bekhalala umsebenzi ngemva kokutholiswa impahla yokusebenzisa abakade beyikhalela isithengwe ngesithumuthumu. Izisebenzi ze-UBH bezikhalele umsebenzi ngomvulo kuyona le iviki zisola inkokheli zesibhedlela ngesimo esibi ezibhekane laso bethi ukuhlukuluzwa kwezigulane lezi sebenzi akuphele izigulane zitholiswe imithi ngoba zibhadalela ukwelatshwa. Umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association AUBH umnumzana Anthony Majongosi uthe yonke impahla abakade beyifuna iphangwe yathengwa njengokwethembiswa kwenkokheli zesibhedlela ngakho ke sebebuyele emsebenzini.
Sibone abantu basihlale phansi sihlalele phansi namhla. So nokuthi abantu bathenge izinto sesifunayo ukusebenzisa isibhedlela. So sakhulumela ukuthi siyaqhubeka phambili siyisebenze emsebenzi wethu.
UMajongosi wengeze ethi kuvunyelwene ukuthi akula muntu ozahlukuluzwa ulandela ukukhalala umsebenzi.
Indawo ipharmacy sithi sina ipharmacy layer siyifuni because ipharmacy layer sile pharmacy yethu yisibhedlela yi-government. So sifuna ukuthi ipharmacy yethu ibe lama drugs. Manje kathesi akula ama drugs le ndawo ipharmacy layer. So singakhangela kakhulu siyabona ukuthi ipharmacy layer ilabantu besibhedlela abakhona phakathi.
Omunye wabongikazi unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi kulabo mongikazi abahlupha ezinye izisebenzi ethi kulomunye oseze esaziwa la izigulane ukuba uyahlupha ngakho bafuna kuphele ngoba kubenza basebenze nzima.
So isibhedlela kumele sizame by all means ukuthi besinike ama-resources sikwanise ukwenzani ukuncedisa ama-patients ethu. Lapho sister in charge abasihluphayo khathesi as we speak kulo sister in charge we-outpatients department uyakhathaza amanesi abantu abasebenzi bekhululekile ngenxa yakhe kuthiwa ngusister Msimanga abantu basebenza bengakhululekanga ngenxa yakhe ungamayela lonto so the end of the day kuyasikhathaza kakhulu.
Umqondisi we-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu kube nzima ukumthola ehofisini lakhe umabhalane wakhe ubethi kakho uye emhlanganweni. Izibhedlela zonke ezweni jikelele zibhekane lodubo lokusilela kwempahla yokusebenzisa kusukela ukuhlamba izibhedlela kusiya ezimoteni ezithwala izigulane. Imithi yona vele kayisabonwa izigulane ziyazithengela osekuthiye ezempila kahle zibhazalele ngesisu. Lalapho uhulumende esethula uluhlu lwendleko yakhe ibhajethi umsebenzi wezempila kahle bawabele imali encane okubikwa kuza kwengeza ukusebenza nzima kwezibhedlela. Izisebenzi ze-UBH zibuyele emsebenzini zathembisa ukuba iziphathamandla zesibhedlela zingake ziphathe kubi izisebenzi lezigulane zizabuyela ekukhalaleni njalo umsebenzi ngoba bakhathele ngokuhlukuluzwa bethule. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinali yomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships. Tathele izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leHarare City linqobele Camp Blitz laseSouth Africa nge-3 kanya ku-semifinal yakuqala lapho eliphumelele khona kuze zonke izigaba zomdlalo ezintathu. Kuhlandla lokuqala iqembu leHarare City linqobe nge-25-22 kuthi kuhlandla lesibili linqobe nge-25-13 kwathi kwelesithathu linqobe nge-28-26. Umdlali weqembu leHarare City uAlvina Spanda uthi bazazama ngamandla abo wonke ukuba bephakamise inkezo isale kweleZimbabwe.
So, we have the first team to win the tournament in Zimbabwe. But our main objective is to win the final.
Kusemifinali yesibili kucele labesifazane iqembu leBotswana Defence Forces yilo elidlulele kusigaba esilandelayo ngemva kokunqoba eleVUT laseSouth Africa nge-3-2. Lo mdlalo ubungachiphanga njengoba iqembu leBDF linqobe kuhlandla lakuqala nge-25-22 kwathi ihlandla lesibili lithethwe iVUT enqobe nge-25-22 ikanti kuhlandla lesithathu iqembu leBDF linqobe nge-25-19 kwasekusithi kwelesine leBDF linqobe nge-25-23. Kusasa iqembu leCamp Blitz liza dibana lele VUT kudingwa iqembu elizaphusha imidlalo elisendaweni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
UChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo lweWoza Friday.
Lamhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silomhlabeleli njalo engu-producer u-Oscar Mdlongwa oyazakala ngelithi Oskido, umkhokheli weKalawa Jasmine. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku Oskido?
No, I'm busy. I've just finished my album, so I'm busy promoting album yambala.
Ithiwa yini album leyo?
My check is now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama shows akho lana oya kwenze eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. Yabona the place. Yabona, so I'm just busy finishing my gig guide. So 27 years is a big one which we do like a Wabulawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex. And yeah, so it's not just different artists. And then immediately, now, Cape Town, then
were embedded on the 31st, and then on the first day, they didn't give us a different picnic. Yeah.
Kuko na yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama artists awe Zimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm working with different artists. I'm working from Zimbabwe, I'm working with Nigerians, I'm working with. So I'm not a one-man person which I focus in one area. So I focus all over the continent, you know, because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ispana Manje, not a video, Yabona. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular space, but yeah, in Zimbabwe I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika bakhona okhangelele ukuthi usebenze lapho?
No. Not at the moment. Umuntu engisebenza naye Louis Vega is part of Masters at Work. Yabona, that's the person who I'm busy working with. Yabona, at the moment.
Khona lapho owake wenza ingoma kaMahlathini leyana, kanti ungasitshela nje ukuthi laphana waye kwenza njani ukuthi uzwakale nguye yena ohlabelayo but ibeat isitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapitshengitshelihulu, ya phalaphala yalapitshengitshelihulu. So therefore, we to get the right voice for that song.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo? Umculo yaguquka sokulabo gqomo lokunye okunjalo owakho ke?
No, you must understand ukuthi igqomo is the part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics to kwaito. You understand? It's only, it has gone upbeat, so there is a much difference. If I check out the biggest songs now as a gqomo, all they've got mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there's always a change in the music industry. I wanna people change, and also they change different styles. I wanna still part of Kwaito. I'm there in the Pumi Pumamela. My new track called Ama Orange, Uzoizwa, it's a Kum track. My Uzoizwa, which is Kama Orange. See what you good teacher. See him kwa the cell. See what bag of pants. This is a pinduka. We are born. So the quite elements are still there, Baba. So it's only that you must understand when generations change, people they start calling this and that, but it's still like that.
Hayi, kuyizwakala. Hayi, mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi man is in Africa, make sure that just check out my page at Oskido. I believe nizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, we are on this side. Banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, Oskido I Believe. Ku Twitter ngizomthola Oskido I Believe. Ku Facebook ngikhona. And then nje uyabona niphathe kahle. Siyazi ukuthi that time of the year okuba yithithithithi. Cela niphathe kahle emakhaya, uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody.
Sibonge uChris Gande obesethulela uWoza Friday xoxa lo Oskido weSouth Africa. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezana uPF selikhethe ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozaba umkhokheli walo, ithatha isikhundla esithiwe ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Inkampani yencingo yeTel1 inikeze umunicipal wakoBulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.